I say whole heap of pressure. See the questions and lecture. She no need attention. Cha-cha give me protection. E kutindi ripa guyetwa. She no she dance, she no neta. Muto no remba. Bangwe no ita, se ucha chemba. Whole heap of questions and now answer. And the Zive Usas on the Funga and the Kant. Udakungo, Chere Chata, Shaka Wanda. Jingemusha, Wanani Shata Kavanta. So famba in Bedi, Nemo Fambo Neni. Visa Ichi Etum Jenny. Visa Imi Etum Jenny. Saka famba in Neni, Mufambo in Bedi. Visa Imi Etum Jenny. The page is a Germany, for I meso and the honey. Fan by name, Kufambo,
Skilly Bang 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 Bang,
right?
19 no long.
The page is a Germany,
Sherry Kong.
Yeah, walk with me like Johnny. I've been feeling funny. I try the best I can not to do this for the fame or money. But all these demons on me, busy coming at my home. Calling me, telling me, share where I'm right by the door.
I see tenge tanwa denna, I teach kill denwa. When I'm under pressure, call on my savior. Not if I'm by nitty.
Hellfire can burn me down, I swear this. I'm so ready.
Only by questions and the now ants. And the zive usas on the funga and the cans. Udakungo, chere chata, shaka wanda. Jingemusha, wanane shwata kavanta. So famba imbedi, nemo fambo neni. Visa ichi yetu mcheni, visa imi yetu mcheni. Saka famba ineni, ufambo imbedi. Visa imi yetu mcheni. Dipe ichi yetu jemeni. Fura imeso handi honi. Fambaine, fambombe, fisai mi eto mi chani, di beji eto jemeni, nevura imezo handi woni.
Nyangwe singa omese, singa rwazese, dija singiri randinga kundike, azi jandino damu kufambo neni, nekuti ndenge nditori pa miseni.
Singa mpini munsira, pano ndikandisira. Asi diamond ipumba mira, yeah. Nakuti ndicha shout a victory, ndicha shout a victory. Shakuma shura yawe history, yawe history, yeah.
Only for questions and now answer. And the zive usas on the funga and the cans. Udakungo chere chata shaka wanda. Jingemusha wanane shwata kavanta. So famba imbedi, nemo fambo neni. Fisa ichi yetu mcheni, fisa imi yetu mcheni. Saka famba ineni, kufambo imbedi. Fisa imi yetu mcheni. Dipe ichi yetu jemeni. Fura imeso handi honi. Famba ineni, kufambo mbedi. Fisa imi yetu mcheni. Dipe ichi yetu jemeni.
Famba ineni andinga famba ndika. Ndika, andinga famba ndika. Pamwe pacho ndenge ndito temba dinga. Dinga, rino pindira dinga.
Ndosiva pandaka mira, simira ineni. Ndosiva pandaka nanga, asifamba ineni. Chese chancha bata imi bata ineni. Handinga mbo kwata imi muneni. Ndeka, ndeka, ndenga mira ndeka. Ndeka, ndire muzango ndeka.
Pasimba, handinga mbo jireka.
Chacha give me protection. Ekuti ndiri paguyetwa. Zvino zvidasi zvinonetsa. Mutoro unoremba. Pamwe unoita seuchachemba. Only pa questions and now answer. And the zive usas on the funga and the cans. kuda kungo cherechata zvakawanda zvimwe musha wanane zvatakavanza so famba imberi nemufambo neni fisa ichi yetu mucheni fisa imi yetu mucheni saka famba ineni kufambo mberi fisa imi yetu mucheni dipe ichi yetu jemeni fura imeso handihoni famba ineni kufambo mberi fisa imi yetu mucheni dipe ichi yetu jemeni Yeah. 96 uneva 3 low, 3 high Totenda most high Kostaive victorious zvedu mu past life But life inenge binya inouya ne big knife Wakuda majiza ne mashields pa side Rochema kuna alpha na omega Nakuti hondo izandirwe zvangu ndiri ndega Ndosaka ndichidona ndichisimuka If you kick me on the ground Ndokuruma tsoka Ndofuga mapasi nemabvi nemagokora Ndopiwa tafura vavengi vakazvokora Barandi choke choke, ndongonanga gora Unovima tsuro, uchaona gora